mutungamiriri wedare remadzishe munyika ishe Fortune Zarambira vanoti pamusangano wavakaita nedare ravo pakupera kwegore rapfuura madzishe akaita chisungo chekuti vadzidzise vanhu mumaruwa kuti gore rino hakudiwi mhirizhonga patsarudzo.
Takaita zvisungo semadzimambo, saka ndoda kuudza vanhu vezimbabwe kuti hakudiwi remadzimambo. Takasvika panyaya yokuti hatidi mhirizhonga, hatidi vanogwa, hatidi vanotsitsirana dzimba kana kudii. Aiwa, halite tsarudzo murunyararo zvakanaka.
Mashoko aya atsinirwawo namambo Chundu vaabel mbasera vekuhurungwe, avo vanoti vanhu havafaniri kupesaniswa netsarudzo dzezvematongerwo enyika kusvika pakurovana.
Kusvikawo tasvika patinozonzi taakusvika mukuvhota murunyararo, hatidi kunzwawo nzi kune kwaita mhirizhonga kumaruwa kana kunogara vanhu, nokuti isusu tiri vanhu verunyararo. Zimbabwe inodiwa namwari, sezvo inodiwa namwari tinofanira kunge isusu tichitire vanhuwo vanoonewawo kuti kana mwari vachitida runyararo rwedu ngatirichengetedzei.
Mambo Chitanga vekumwenezi vafeleni chavo kwevatiwo ibasa ravo kuona kuti mumaruwa maita runyararo nguva dzose nekuita basa ravo vasina kwavakarerekera.
Tinokurudzira kuti madzimambo nematunhu avo vagare pasi nevanhu vava vachivakurudzira vachivaudza kuti kuita maelection hakurevi kurwa, kuita maelection kureva kuti ngati maitei murunyararo. Vanhu ngavavhote, vavhote zvakanaka, plus ngatingogarai nevanhu vedu tichivakurudzira mazuva ano, mazuva emvura.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatapadzwa mugwadi, vanoti bato ravo ragara richikurudzira runyararo nekudaro vanotsigirana nemadzishe.
Musangano wezanupf unotungamirirwa navamunangagwa unova zvekare musangano wemadzishe. Musangano uyu wakarwira kodzero dzevanhu, dzinosanganisira kodzero iyoyo yokuva nemaonero ako aunoda neaunofunga munyaya dzezvematongerwo enyu. Izvozvo musangano hautenderi kuti ani nani zvake, ungava unobva kubato ripi rinopikisa kana iro redu rinotonga vamunangagwa, havatenderi kuti kuve nemunhu unombunyikidza vamwe kana kurova vamwe zita rezvematongerwo enyu.
Vakafanira kubata chigaro chemunyori mubazi revechidiki muTCC muMasvingo vaGilbert Mutubuki vati vanotarisira kuti madzishe nebato rinotonga havagumiri mukutaura chete.
Tikatarisisa mukatarisa kwagutu vanhu vaiita kuti violence yekwagutu itika vasvanga vanhu kubvise maleaders ezanupf vamwe vacho anitori nezvigaro zvekumusoro ndo vaitumidzira vechidiki mari vangorova munhu wose wapfeka zvinhu zveyelo ndo vari takuoso kunoona kuti madzishe ndio anenge aitoti kana pakashayika munhu weTCC takabva kwaizvaita kwasosero vaida kutorambidza netripusi kuti vaidye mukamba ravo. Saka ngungu chinoona zvi zviri kungotaura pamuromo bativo ndo vanopezvedzera mhirizhonga.
Mukuru webasa musangano recommunity in action platform kana kuti CAP vaArchibald Madhidha vatiwo muromo hauzariri nerwizi.
Mapato mazhinji anogara achitaura kuti tinoda runyararo, asi vanani kwavari ivozve vanozotuma vatsigiri vavo kuti vange vachiita mhirizhonga ematengero enyika, sezvo tiri mugore rino remaeectionbesarudzo. Tinokumbirisa kuti madzishe edu emaruwa amire makereke vange vachitungamira urongwa hwekuti sarudzo yatinopinda inge ine runyararo.
Masangano akawanda anovira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya yekurohwa kwenhengo dzebato reTCC kwaMurehwa nevanokwidzirwa kuti vatsigiri vezanupf. Mapurisa nezuro akadzivisa kuti ainge asunga vane pachimutatu vachitiwo vachiri kuferefeta nezvenyaya iyi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati tivabate mangwana kuti tinzwe pavasvika nekuferefeta nyaya iyi. Nyaya dzemhirizhonga mutsarudzo dzakakwira kubva gore rapera pakaitwa tsarudzo dzemabi elections munyika kunzvimbo dzakaita sekukwekwe, Gokwe, Matobo, kwaGutu pamwe nekwaMurehwa gore rino. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rinoti nyaya dzemhirizhonga dzinogona kuwedzera kana mapurisa akasasunga vari kupomerwa mhosva idzi. Ndakamirira kuJoseph Rumasingo, ndini Godson Timba.